Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyuratimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gumiguru 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anofane chigore cheCovid-19 kuulawayo.
Semaonero yedu nyaya iyi hadzisiri palevhu yeNational Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare remaministers. Yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwapresident vedu.
Varairidzi vokumbira mutungamiri wenyika vanhu vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru zana zvinogwi nepfumbamwe kana kuti 1,119,000.
Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 27.7 million.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 985 kHz pashortwave.
Kota runoona nezvedunhu reManicaland zvakare vari sachigaro wekomiti yehurumende inoona nezvekupa vanhu minda mudunhu iri, Dr. Elling Gwaradzimba, vaudza paramende kuti hapana chavakatadza apo vakanyora tsamba kune vaimbo vegurukota zvekurima Mushakabvu Parents Shiri kuti mwana vavo apiwe munda papurazi reFarefell Coffee Estate kuChipinge muna 2018. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
That you can always Google and find out whether such an item ever came in one area.
Ava ndi Dr. Gwaradzimba na sachigaro vekomiti inoona nezvekurima vameya Wadyajena vachipopotedzana muparamende nhasi. Komiti yava Wadyajena iri kuda kuziva kuti sei amai Gwaradzimba vakanyora tsamba kuna vashiri kuti mwana wavo Remembrance Mbudzana apiwe munda papurazi reFarefell pasina kutevedzwa gwara. Mukuru anoona nezveminda kuManicaland vaClifford Mukoi vaudza komiti kuti kunyange hazvo vambudzana vainge vanyorera kuti vaida munda, komiti inoona nezvekupa minda aina kunge gara kuti izeye nyaya yavo, uye vakatozoona tsamba yekuva pamunda ichibva kumahofisi avashiri. Vamukoi vati amai Gwaradzimba vakazozivisa komiti vatopedzerana navashiri. Amai Gwaradzimba vati ivo sasachigaro wekomiti inoona nezvekupa vanhu minda kuManicaland vane mvumo yekumirira komiti iyi vachiti ndo zvavakaita pavaitsvagira mwana wavo munda. Vati zvese zvavakaita zvaiva pamutemo.
Ni serious kira kati ni kwa mwana kama mimi kadhaa nikumbia kuti tukuta budi
Kupiwa munda kwa wambuzana pa Fairfield Coffee Estate wakamusa mtauro munyika sejomuri ziwe purazi iri va Richard Lee Vax vakatanga kuchema chema vachiti vainge vave kukanganiswa bizimisi ravo rekutengesa kofi kunze kwenyika. Izvi zvakazoita kuti darema kurukota ritsvagire vambudzana rimwe purazi kuchipinge kwakare. Dr. Gwaradzimba vati havaoni chikonzero chokuti paramende irambe ichivabvunza pamusoro penyaya iyi sezvo yakatopedzwa nedarema kurukota.
Sezvo vachiti makurukota avo akundikana. Kubva zvakavhurwa zvikoro mukupera kwagunyana, varairidzi vanga vachirangwa mabasa nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi Paul Mavhima kana gurukota redzidzo vakaine matema pamwe nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo vanga vari mudare remakurukota. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter nyora zvibudiswa kwashoma vati hurumende ichatanga iko zvino kupa mhuri yemushande wayo anenge afa mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica. Muguzeya nezvenyaya yemihoro, Blessing Zulu Studio 7 abata vagundani.
Musure mokinge taona kuti dare National Joint Negotiating Council hapana chariri kubuditsa. Taka taura isusu nehurumende kuti ivo ma ministers pachavo ngava uye titaure teste. Munoyeuka kuti musangano uyu takauita isu tinomirira masangano evarairidzi nema ministers vepublic service, labor and social welfare, Professor Mavhima, uye na Minister of Primary and Secondary Education, Ambassador Kane Matema. Musure mokunge taita musangano uyu ichavapo iko zvino ndechokuti ndichitaura kudai takatonyorera isusu kuhofisi ya president chaiko we Republic of Zimbabwe kuti vachipindira nyaya idzi.
Ko sei mafunga kuenda kuhofisi ya mutungamiri wenyika?
Semaonero edu nyaya idzi hadzisisiri palevel ye National Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare rema ministers, yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwa president vedu venyika yedu kuti ivo vachipindira nesimba ravo. Noti chatiri kuona hapa ndechokuti hapana chinoda kuti chitauriranwe pamaererano nemanegotiations.
Ko sei muchidaro?
Masalaries ayanyanya kudzika zvokuti zvabva zvagwadamisa dzidzo nezvikoro zvabva zvagwadama. Saka zvakutoda simba rinobva kumusoro rinotaura kuti constitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti mushandi wega wega wemunyika muno anofanira kunge achiwana inozerise atimataro atamu constitution.
Asika takaona hurumende ichiwedzera mari, hamusi kufara here nezviri kuitwa?
Mukaha uripo pamari iri kutagwa nepublic service commission iyi yatisina kugarira dare. Wakanyanya kukurisa hausi kuzobatsira kuti varairidzi vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Vanongoramba vakagombegwa vakagara kumudzimba. Patasvika iko zvino tauda tichishanda pamwe chete nehurumende kuti tinyatsokuona kuti dambudziro dzikwero rigadziriswe varairidzi vawane mari dzavo, vana vechikoro vakwanise kuwanawo dzidzo yavo inoendeka.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimuta vaRichard Gundani vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro vakambova gurukota rezvevashandi amai Florence Chitauro vanonzi vashaya nhasi mushure mekubatwa nechirwere chekuoma mutezo kana kuti stroke. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti vari kuronga kuendesa kanzuro yavo kumatare kana isina kubvisa mukati memazuva manomwe makorokoza arikuchera goride kwemvura nedzimba dzavo sezvo vachigona kuzokonzera njodzi huru yekuyerezwa kwedzimba dzavo kana kutsemuka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Sangano revagari remasungu United Dresden and Red Bears Alliance kana kuti Mura richimirirwa nemagweta aro ekwa mutendi mudisi nechumba rinoti raendesa tsamba yeyambiro kukanzuru. Gweta revagari paadvocate Philip Shumba vati kanzuru inofanira kutora matano ekubvisa makurukoza aya nekuti ndiyo ine matangi emvura ari mugomo remumusha weTarget Copy.
Tsamba iyi takanyora ikaenda kusit of Mashingo chigununa maererano nemakurukoza vari kuchera chera zveema mining kugomore Target Scope. Takavasivisa mutsamba iyoyo kuti zvanga zvichiitwa kana kuti zviri kuitwa nemakorokoza zviri kunze kwemutemo uye zvine dambudziko rekuti zvinokonzera njodzi yekudhirikira kwedzimba dzevanhu dziri mudhuze pamwe chete nekukanganisa mvura inomwiwa nevanhu sezvo mugomo rimwe chete umomo mune tengi remvura inoenda kuma residential areas kunogara vanhu vamucheke.
Matanga aya anoti kuti adirichera kana kupa dzimba dziri pedyo nawo dziyeredzwe nemafashamo emvura sezvo zvichinzi anotakura mari anosvika mamiriyoni 10 anopa dhorobha kuti dzimba dzavo dzitsemuke.
Pane njodzi huru yekuti kana matengi waya akaukundikana nenyaya yekudengeneswa kwaanenge achiitwa nehora dziri kuputika pasi akaukundikana akagondomoka panogona kuita njodzi chaizvo kutofuwa kwevanhu nemafloods anogona kukonzeresewa neipapo.
Asi mamwe makorokoza akataura neStudio 7 anoti ivo vari kuchera mugomo umu nekuti vari kusevenzera vakuru vakuru vezvematongerwo enyika avaramba kudoma nemazita avo. Mumwe mukorokoza anoti iye anoda kuzivikanwa nekuti chinjiri ati chavanoda chete imari zvematangi nedzimba dzevanhu havanei nazvo.
Imba yemunhu kana ikawai nogona kungovakwa imwe asi mari iyi hatingairegi nondopatoraramira saka kana dzimba dzavanhu vachinje vokugara vaende kumwe tiri kune dzimwe nzvimbo totobudira zasi memba yemunhu zvodoti apa hatingamboshamisiki tengere mvura iroro harogona kungova kana tiripote tichingozoona zvinoitika tiri mukati imomo.
Magweta emura ati aendesa tsamba idzi kubazi rinoona nezvezvicherwa munyika nekuhofisi yegurukota remasvingo vaezra chadzamira. Vashumba vati pakasabuda zviri kudiwa nevagari nyaya iyi inopedzwa nematare edzimhosa sezvo ine chekuita nekodzero dzevanhu dzakaita seupenyu nemvura. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani emadande mutande akaita Hunter Biden aiita zveuori. Makambani aya ari kuita izvi mushure mekupomerwa mhosva yekuregedza vaitsvaga rutsigiro muna 2016 muAmerica vachashandisa kuburitsa nyaya dzemanyepo. Asi vebato reRepublican vari kuti maitiro akadii vanhu vatoya mushevaii vaseopenipatino varakuda musadzo kunge kuverengwa kwemavhoti kusati kwapera. Vebato rinopikisa vanoti vechidiki vebato ravo vakapfurwa nemauto vachipemberera kwavakati kukunda kwevainge vaita mubato ravo. Bato remutungamiri wenyika vaAlpha Conde riri kushora vaDiallo nekukurumidza kutaura zvabuda musarudzo mavhoti asati apera kuverengwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America ichabvisa chete zvirango zvakatemerwa Sudan ndokunge nyika iyi yabvisa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi matatu nemashanu kana kuti $335 million semuripo wekupesvedzera mabasa ivanopfurikidza mwero. VaTrump vanoti Sudan yakabvuma kuti ichabhadhara mari iyi. Mari yemuripo uye kuYemen kwakabhombwa ngarava mutungamiri weSudan vaAbdalla Hamdok vakatenda kuza nyaya yavo kunyaya zveupfumi. Hurumende inorashanaaaeeuna
hurumende ikona yunamengwa kufunga zero jinji pamusoro pemashandisirwo emari nehurumende mugore ra2021 yakapetawo hurongwa hwayo hwekunzwa pfungwa kune veruzhinji urwu. Nyanzvi mune zveupfumi vachine sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti zvanga zvichiitwa nekomiti yeparamende izvi zvakakosha zvakanyanya sezvo zvichitevedzera mutemo mukuona kuti munhu wese azvipa muzvirongwa zvose zvehurumende zvinovaka nyika.
Zvanga zvichiitwa neparamende budget finance and economic development committee zvakakosha zvakanyanya takasa kutevedzwa kwemitemo uye takadarisawo nyaya yesustainable development ine donzvo rekuona kuti hapana anosara mumashure. Saka zvakakosha kuti weparamende wange wachienda kuvanhu vachinzwa pfungwa dzevanhu vachinzwa zvinhu zvofanira kunge zvichiitwa kuwandudza upenyu hwevanhu kwamaareas kwavanenge vachigara.
Izvi zvinotsigirwawo nemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo avanoti nyika dzinobudirira dzose dzinoshandisa zvinenge zvabuda muvanhu.
Chinhu chakatonaka chaizvo chiri kuitwa nekomiti yeParliament on Budget kuti itore pfungwa dzevanhu. Tingatarisa nyika dzinobudirira, vanotoshandisa nzira yakadaro vachitedzera zvekare zvinenge zvabuda kuvanhu.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa Dr. Gift Mugano vanoti vari kutarisira kuti budget ra2020 richada upfumi hwenyika, asi vachiti kuti izvi zviitike hurumende inofanirwa kuramba yakamira neurongwa ihwohwo kusvikira gore rapera, kwete kuzosiya urongwa ihwohwo pakati pegore.
Pabhajeti riri kuuya navamutwenuve tiri kutarisira kuti vawandutse upfumi hwenyika. Chekutanga ndechekuti tiri kuvimba kuti vachaparura urongwa hwe2021 vobva vamira neurongwa ihwo kusvika 2021 apera.
Asi vamoyo vanoti senyika Zimbabwe haigone kutambira mainopotsa kunze kwekupa vamwe mhosva.
Hapana patinoti maministries akatadza vakajamari zvisirizvo. Tinenge tichiti tiri kugona zvese tiri kugona. Panenge pakanganiswa tinopa blame vamwe, ingava masanctions. Hapana patinovhuma kuti huori ndiwo wakakonzeresa kuti titadze kumita matargets pabhajeti yakapedzisira. Hatigoni kuzvibata tine nyaya isisu senyika, tinenge tichipa vamwe vanhu mhosva.
Vamoyo vanotiwo Zimbabwe haisi nyika iri muhondo, asi nguva zhinji bhajeti rayo rinopa mari yakawanda kubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika richisiya mapazi akaita seutano nedzidzo. Vamwe vemabhizimusi madiki veulawayo Vendors and Traders Association vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesawo vemabhizimusi madiki mubhajeti rayo iri, sezvo vakaparadzirwa mabhizinesi avo necovid-19. Sezvo urongwa hwekuunganidza pfungwa dzevanhu hwakapera, iye zvino gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndovave nebasa rekukwenenzvera bhajeti ravo iri vasati varipira kudare reparamende. Kana rakapasiswa neparamende rinenge rotanga kushanda munandira wegore rinouya. Dingindira rebhajeti ra2021 rakanangana nekuvaka pamwe nekugadzikana kwehupfumi mushure mecovid-19 kana kuti building resilience and economic recovery post-COVID-19. Munhau dzemitambo, chikwata chemachevrons chasvika muIslamabad tanaacho Lauchat Rajput. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Rajput arambidzwa kuenda kuPakistan nenyika yake India zvitevera mitemo yekufamba kune dzimwe nyika yakadzikwa nehurumende yeIndia. Gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga riroti machevrons asvika muIslamabad vasina Rajput, uyo asina kusimuka pamwe chete nechikwata chake. Ezi, zvinotevera chikumbiro chakabva kumuzinda weIndia muHarare chichienda kuZimbabwe Cricket kuti Rajput asafambe kuenda kuPakistan zvichitevera mitemo yenyika yavo. VeZimbabwe Cricket vadzivisa kuti panguva ino maChevrons achange achirairidzwa naDouglas Hondo uyo anove mutevedzeri waRajput. Zimbabwe irutamba mitambo mitatu yezuva rimwe nemimwe mitatu yema T20. Munyori wezvemutambo wecricket vaInoki Muchinjo vanoti havasi kutarisira mashiripiti kubva kumaChevrons asi chakakosha ndechekunotamba mitambo iyi.
Handingatarisiri hangu zvakati wandei maererano nemaresults. Chakakosha kwandiri ndechekungoti chikwata chiende chotamba chotaridza kuti vakomana chirimo mavari.
MaChevrons akapedzisira kupinda munhandare muna kukadzi apo vakasangana neSri Lanka. Hurumende yeZimbabwe yakatendera chikwata ichi kushanya kuPakistan mushure mekunge vamburambidza Afghanistan kushanya muno nemhaka yeCOVID-19. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuPakistan muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai muri Zimbabwe, tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheZ Connection na APM Manerano. Muchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichizeya nyaya yekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Tichatarisawo zviri kuitika muzvikoro izvo zvavhurwa mavhiki apfuura, asi pasina chiri kuitwa nekuda kwekuramwa mabasa kwevarayiridzi. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na APM Manerano.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Chirongwa chedu chelive talk cheve chidiki The Connection na 8 PM. Nasi tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 uye matambudziko achiri kukonzera kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo. Varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire mukugadzirisa nyaya dzemihoro yavo vachiti makurukota avo akundikana. Gurukota redunhu reManicaland, amai Ellen Gwaradzimba, vonetsana nasachigaro wekomiti yeparamende yezvekurima vaJustice Mayor vadyajena pamusoro pepurazi rakatorwa nemwana vava mai Gwaradzimba. Nyika yegadzirira kuparurwa kwebhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tise.